G. You know, check. It's a miracle, ndakushika to the pinnacle. Jiri hard to explain to the physical. Ndikutaura faith and ndikutaura zvinooneka. I remember vachinditarisa ndichishoreka. I remember ndichinoka door pakalokeka. Prophesy kuti I'll be something in a couple years. 2017 first album race yatotanga. 2018 second album dininda panyanga. I ain't wanna be deep and broke and be pitiful. Handina nguva yekutambisa, nguva inofambisa. Gaya mama vangu vanoda